Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti chido chavo ndechekuti zvicherwa zviunze mari inosvika mabhiriyoni gumi nemambiri panosvika gore ra2023. VaMnangagwa vakataura mashoko aya svondo rapera pakunyoreranwa kwechibvumirano chekuchera lithium pakati pekambani yekuChina yeZhejiang Haiyu Cobalt neyekuAustralia inonzi Prospect Resources Limited. Kambani yekuChina yakabhadhara mari inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nemaviri kana kuti $422 million kutenga mugodhi uyu. Mugodhi welithium uyu unonzi Acadia Mine. Asi mubvunzo une wakawanda ndewekuti Zimbabwe iyo yakakomborerwa nezvicherwa zvakaita segoridhe, lithium, koromo, mangoda nezvimwe sei isiri kukwanisa kunyatsowana chouviri kubva mazviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti
investment yatiri kunzwa iri kubva kuChina inopfuura $400 million iri kuuya kuinvesta mulithium. Tiri kuona iri game changer, ichashandura upfumi hwenyika yeZimbabwe nekuti lithium products dzosanganisa mabatteries, electrical motor vehicles, ndiyo yava kunyanya kuita mukurumbira pasi rese kunyanya kutungamirwa neChina. Tinoziva kuti nyika dzanga dzine oiri kunyanya pari zvino ndo dzine mari ine mukurumbira. Asi oiri inoshandiswa kufambisa dzimotokari. Now lithium ndo yaita kunzwa kuti ndo yava kudiwa zvakanyanya chifambidzana nemamiriro ekunze tichirwisa climate change. Saka zviri kureva kuti Zimbabwe ine mukana wokuitawo nyika ine mukurumbira pamari pasi rese.
Vaenderera mberi vachitiwo nyaya dzeuori ndidzo dzinogona kukanganisa budiriro iyi.
Pane maoko emakudu akawanda muZimbabwe anoti pauya mainvestors akadai so oonekwa abata matepa tafura paya akuti ndipo 10% ndipo chakati. Takazviona pakauya vaDangote vakanga vaya nemari yasvika $2 billion vakati we mean business. Asi mukufamba kwenguva takazonzwa kuti vakazopera rudo rwekuinvesta muZimbabwe vakadzoka nemari. Kune vamwe futi vatisakwanisi kudoma vakanga vauya futi muno vakazotiza vakaenda kunoinvesta kuZambia vanzi tipei ma10%. Saka tiri kuti kuhurumende ngatisiyane netsika nehosha iyoyo yekuteera kuda kunopuwa 10% pausina chiwashanda. Nyika yaramba ichingodzoka kumashure. Tine mari dzose dzaanotyisa akadai so anokwanisa kubatsa kuti nyika ichinje overnight.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara ava anoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti
nyaya yekuona kuti tiri kuita process zvicherwa zvedu kana kuti yatingati value addition, tounza industrialization around maminerals izvozvo zvazvisiri kuitika. But effect yekutoti tine zvicherwa zvakawanda itori opportunity yekuti tikwanise kuita natural resource industrialization strategy. Takatarisa nyaya dzelithium zvakutorawo kuti tinofanira kunge tiine lithium processing plants muno muZimbabwe. Izvozvo zvinobatsirawo zvakare kuti tikwanise kuretaina more value kuburikidza nezvicherwa zvedu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vanotiwo zvakakosha kuti pazvibvumirano zvakadai hurumende inyatsobuda pachena kuti zvinofamba sei nekuti kazhinji pane mhute wakawandisa.
Ndinofunga kuti kunzi kwekutengesa nyika yaifanira kuita mubatanidzwa wepakati pemakambani akazvimirira ega nemapazi ehurumende kuti isu tinge tiine chekuita nemigodhi yakafanana neiyoyi. Pane zvicherwa zvakawanda zviri kungobuda munyika munomu asi nyika ichikwangwa yakudai.
Ko, mari yatingwa nayo mugodhi iyi inoratidzei chaizvo? Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti
Kutengwa kwemugodhi weAcadia Lithium Mine uri kuGoromonzi kubva kuProspect Resources yekuAustralia nekambani yekuChina inonzi Huawei kunoratidza chiedza maringe nekubudirira kweindustry yelithium muZimbabwe. Mari yatengwa nayo mugodhi ye$422 million ekuAmerica imari yakanaka sekuti vatengesi vakashandisawo mari inosvika kumamiriyoni 26 crore 26 million. ava vatenga vachabudisa mari inodarika bilioni rimwe chete kurova 1 billion kuAmerica. Kureva kuti mari iyi ngangoti yakanaka.
Panyaya yekuti Zimbabwe iwane chouviri pane zvicherwa, vaboroma vati
zvange zvakanaka kuti kambani yekuChina inonzi Huawei igadzire mabattery aedzimota aya muno muZimbabwe, kuitira kuti vana vemuno muZimbabwe vawanewo mabasa uye nyika yeZimbabwe, upfumi weZimbabwe ubudirire. Asi tochitarisa pakuti zvimwe zvezvimwe zvinoshandiswa kugadzira mabattery elithium aya zvinenge zvichibva kunyika yekuChina, uye nyika yeZimbabwe haisati yava tingangoti nemotikari dzakawanda dzinoshandisa magetsi aya anonzi maelectric vehicles pachirungu. Zvichireva izvona kuti zvese zvaigadzirwa nekambani yeHuawei zvaizopedzisira futi zvabuda kunze kuenda kuChina.
Zimbabwe iri kuedza kuita chibvumirano chakadai nekambani yeZimplants kuti ikwene nzvere zvainochera isati yazvitengesa kunze. Asi izvi zvaine makore akawanda zvichiedza kuitwa kubva mushakabvu Robert Mugabe vachiri mutungamiri wenyika.